Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reAfrica Day pasi pedingindira rakanangana nekurudzira tsika nemagariro nechinangwa chekuwaka waro weAfrica inodiwa nevatema vose. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chido chemumwe akatungamirira kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity iro rave kunzi African Union raive mutungamiri wenyika yeGhana Mushakabvu Kwame Nkrumah chekuti Africa ibatane mukusimudzira upfumi hwayo achizozadzikiswe kana pasina utongo wejekerere nekurwisa uori uye utungamiri une njere sedza Solomon. Ko, chii chaizvo chinoda kuitwa neZimbabwe nenyika dzemuAfrica kuti dzisave nyika dzekuramba dzichipema? Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti kunyange Africa iri kupemberera pachine rwendo rurefu nekuti
tinenge tichicelebrata kuti tane political independence kuzvitonga kuzere seAfrica. Takufanira kuenda pachinano chekuva neindependence panyaya dzezveupfumi yatinoti means of production. Yekuona kuti means of production dzamumaoko evatema. Kana tichitaura zvemeans of production, tiri kutaura nyaya dzinotangira pavhu poenda pamanatural resources akaita sana ngoda gold, zvinova izvo zvinoti munhu ati akabata upfumi hwenyika. Uyezve tinonge tichirwira takawanda kuti dai takwanisa kupiwawo access kumamarkets kuti tiwane foreign currency enyika dzekunze. Asi patinenge tichirasika ndepekuti Africa pake zvayo it's a big market. Hii market ine more than 1 billion vanhu. Tinoona kuti DRC is a big market. Yekuti Zimbabwe ikangofokasa chete pakuti tiri kuproducer madomasi, mazai, machickens tichienda kuDRC. It's a big market yekuti atipedzi.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa.
Infrastructure yedu inofanira kuti ivandudzwe iite zviri nani pane zvairi. Infrastructure inosanganisira migwagwa, imwe tinofanira kutariswa inyaya nemadhemu acho anofanira kunge ari madhemu akakwana ekuti vanhu vazoshaya mvura nguva dzatinosangana nemadraught. Tozotarisawo imwe infrastructure yakafanana nemafambisirwo emashoko nenhare. Izvozvo zvinoda kugadzirisika nekuti nhare dzedu hadzisi kunyatsofamba zvakanaka. Kune nzvimbo dzaunonzwa kuti hakuna network kana kuti network yacho iriko, asi kana uchitaura nemunhu hamunzwa nani.
Vatiwo
tinofanirwa kutarisa kuti chii chiri kukonzeresa uori, toenda pamudzi wacho chaiwo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vatiwo
Africa ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere, asi zvese izvi hazvireve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Vaenderera mberi vachitiwo Africa haifaniri kurarama nezvikwereti.
Mienzaniso wandingapa ndewekuti nyika yeNigeria haifaniri kuunza mafuta edzimota kubva kune dzimwe nyika iyo ichichera oiri munyika mayo. Zvimwe chetezvo, Zimbabwe yogadzirawo midzanga yefodya kubva kufodya inotengeswa ari mashizha kunyika dzekunze. Chekupedzisira, kugadzirisa zvisungo zvinoita kuti vemabhizimusi vemuAfrica nevekunzewo vedzimwe nyika vanounza mari muAfrica vatengese vakafara uye vachibhadhara mari dzemutero yese yemunyika imomo zvizere, kuitira kuti hurumende dzemuAfrica dziwane mari yakakwana kuti dzikwanise kuva dzinobudiririsa nyika dzavo pasina kuda kuzoenda kunze kunotsvaka zvikwereti kana mari dzimwe dzekunze dzinonetsa pakuzobhadhara.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo mudzimu wakupa chironda wati nhunzi dzikudye, dzichiti Africa ichanyanya kudzokera kumashure munyaya dzezveupfumi nekudawo kwekupararira kwechirwere cheCovid-19 uye kunonoka kuwana nhomba yekurapa chirwere ichi. Kusvika pari zvino, vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe kana kuti 4.7 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica, uye vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nevasere zvine zviuru mazana manomwe kana kuti 128,700 vafa nechirwere ichi muAfrica.